Gwaro rakaburitswa gore rapera nesangano rinoona nezvekurwisa uori pasi rose reTransparency International riroratidza kuti munyika dzakawanda dzemuAfrica nyaya dzekurwisa uori dzadzokera kumashure zvikuru. Commission inoona nezvekodzero dzevanhu muGhana yeCommission on Human Rights and Administrative Justice inoti uori unotora mari inosvika zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% zvebhajeti yenyika iyi. Asi mupepeti mukuru werimwe sangano revatori venhau rinoshandawo nesangano rinonzi The Fourth Estate vaCoffee and Chili vanoti vari kumira semusambangwena kurwisa uori uhu.
We work with Ghanaians, we work with whistleblowers, we look at issues. And we go deep.
Tinoshanda nevanhuwo zvavo muGhana. Tinoshandawo nevamwe vanoridza huwi kana vaona parikuitwa uori.
Kubva zvakaparurwa sangano revatori venhau iri, muna 2021 rakwanisa kuburitsa nyaya dzakawanda dzakashamisa vakawanda. Imwe nyaya yaive yekutevedzerwa kwemutemo wehurumende wekuti vari muhurumende vaburitse pachena upfumi hwavainahwo. vaCoffee and Chili vanoti,
so when we did that story, as many as 294 or so public officials hurriedly declared their assets. In fact, before the publication, they are not, but they were in office. But when we published the story, very quickly they declared their assets, and we thought that.
Patakati tiri kuda kuita nyaya iyi, vashandi vehurumende mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana vakabva vakurumidza kuzivisa ruzhinji nezveupfumi hwavo. Asi patainge tisati taburitsa nyaya iyi, vainge vasati vazivisa ruzhinji sezvinotarisirwa pamutemo.
Zvimwe zvisina kugadziriswa inyaya yekusimbaradzwa kwemitemo inobatsira vanorwisa uori yakanangana nekusunga uye kuchuchisa vanoita zveuori. Asi masangano akazvimirira oga akaita seCenter for Democratic Development kana kuti CDD ari kuzadzikisa gwanza iri. Muna 2017, vakaparura hurongwa weCorruption Watch Project nechinangwa chekuderedza nyaya dzeuori. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muCDD, vaKojo Pumuni Asante vanoti,
We are able to do original investigations. We have actual investigative journalists.
Tinotanga kuferefeta nyaya dzeuori. Titori nevatori venhau vanoita basa rekuferefeta iri. Vanoshanda vari chikwata.
VaAsante vanotiwo zvaitwa nemasangano aya makore manomwe adarika zvabatsira zvikuru. Mukuru wesangano reGhana Integrity Initiative, Amai Ada vanotiwo,
the National Anti-Corruption Action Plan was the blueprint for all of us to fight corruption. However, in all these very glowing attributes that I gave,
National Anti-Corruption Action Plan waro wakarongwa kuti tirwise uori, asi unotoona kuti pane mikaha yakawanda iripo yatisiri kugadzirisa, nekudaro zvinopa kuti kurwisa uori kunetse.
Sangano reTransparency International rinoti kwemakore mana adarika nyaya dzekurwisa uori muGhana dzangoramba dziri panzvimbo imwe chete pasina chiri kufamba. Panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa, Ghana yainge iri pachidano chechimakumi manomwe. Vakawanda munyika iyi vanoti kusunga vashandi vehurumende vanoita zveuori ndiko kwakakosha mukumisa nyaya dzeuori. Nyaya iyi yatumidzirwa naIsaac Kaledzi weVOA, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA, Washington DC.